Mangwanani akanaka watereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 18 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuenya dzinoitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inoti zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Meya wekuta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yeHarare iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena nekuda kwekuti mari yavari kubhadhara pamwedzi haisi kuvakwanira. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti mvura iyi haifaniri kunwiwa nevanhu sezvo iri pasi pechitero cheWorld Health Organization. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba kuti tinzwe zvizere.
Hapana zvinhu zviviri tichekutanga ndechekuti mvura inobuda papombi inongoratidzawo mari yaunobhadhara kukanzuro yaunogara. Zvine ukama zvinhu izvozvo hazvijekeke. So iwo ukabudisawo 50 RTGs inova ndo mari inobhadhara vanhu vagari vazhinji muHarare, mari isingachakwani kutenga dhata rekonekti chairo, unongowanawo mvura inoenderanawo nemari yaunenge wabudisawo. Zvinodyidzana ukaendawo kumatakishopu uchida kutenga zvinhu zvezvichaira nemari shoma unozviwana asi hazvigari. So mari yati kupuhwa nevagari iri kubuda muhomwe memugari anova anozofamba achiti mvura inochina inongoratidza mari yaanobudidza kunge achichenesa. Vagari vakabhadharawo mari inoitawo kuti mvura yachichene inongobudawo mvura yacho yakachena zvakaisvonaka zvinofadza munhu wese. Saka ndiri kureva kuti chii? Ndiri kureva kuti mari iri kubhadharwa haina kodzero yekupinha mvura yacho kuti inge ichibuda kana waipekera waiisa kumaUSD.
Ko zviri kupawo kuti mvura iri kuyerera ichipinda muna mukuvisi inge yakasviba?
Mvura ine tsvina nekuda kwokuti tingati mahuman activities, vamwe vanorima zvibage munanaharareme mumugero. Zvakawanda zvinoitika zvinoita kuti mvura yacho inge ichibudisa zvainobudisa. Asi kana mari ichinge yawanikwawo yakawanda hazviri nyore kunga muchipinha mvura iyoyo. Chimwe chiripo ndechekuti patakaenda navamunangagwa kumoto Jeffrey takawirirana kuti titange kutora mvura yakati chenei zvishoma kumanyane dhemu nekuda kwekuti chivera haichaitoiti. Ukasvika muchivero mune zvinhu zvakawanda zvirimo, zvatingati suwa, zvatingati mafetiraiza anobikiswa anogadziswa anoiswa chibadhemu nana Harare, mawidzi zvese zvinotsvina zviya zvinopinda imomo, tingati industrial pollutions anongopinda imomo. Saka takazonokumbira kuti dai tataona mvura yakachena kuekumanyano zvinova zvati kushanda nezvazvo izvozvi kuti mapamba akanga auya matsva tinokwanisa kupiwa mvura yakachena mumanyano. Asiwo zvese izvozvo zvinoda mari kudhirowa nekuwanda kwayo nekukasika kwebasa iroro kunoenderana nevagari vanogara muHarare kuti vane vanokwanisa here kunga vachibudisa mari inoita kuti basa iroro riitwe.
Asi iyo mvura yacho iyoyo Meya Gomba inosvika here pachikero chinotarisirwa nevanoona nezveutano kuti vanhu vamwe kana kuti haitofaniri kunwiwa?
Pari zvinezvi isisu hatitarisire kuti veutano chete, asi tinongoda kuzvisa kuti tine makemesi hatinawo ende tinowana madaily reports anoratidza kuchena kwemvura iyoyo tichiteedza maWorld Health Organization standards. So isu hatii mhanya yedu ikoko nekuti tine mishini yatinayo. Kuzoti mishini yedu akamira zvakanaka here kukwanisa kutipa mari zvavo dzatinotarisira zvazvimwenyu zvinokwanisa kupindurwa nevagari vemuHarare kuti mari dzavanobhadhara dzinoenderana here nezvavanotarisira.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sezvo hurumende yatora danho rekuti zvikoro hazvisi kuzovharwa senzira yekuvharirira kupararira kwecoronas virus, veruzhinji vanofanirwa kuchidzidziswa zvakasimba pamusoro pechirwere ichi. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vanoti chave kudiwa pari zvino kuita mushandira pamwe kuitira kuti pachitorwa matanho ekudzivirira vana vechikoro pamwe nevarairidzi kubva kuchirwere ichi. Mutungamiri wenyika nezuro akatara chirwere checoronavirus sedambudziko renyika yese kana kuti national disaster, uye akarambidza kuungana kwevanhu vanopfuura zana senzira yekusimbaradza matanho okudzivirira kupararira kweutachiona hwecovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisavo kuti zvikoro hazvisi kuzovharwa sezvo zvasarirwa nemasvondo maviri chete kuti zvivharwe. Hurumende inoti Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa nechirwere checovid-19, asi iri kutora matanho zvichitevera kuwanikwa kwechirwere ichi muSouth Africa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yekuchengetedzwa kwezvikoro hongu inyaya yakanaka kuti vana vedu vatodzidzisa nevarairidzi vanoda kuti vachengetedzwe. Zvino hurumende zvayati zvikoro hazvingavharwi, kwakudiwa kuti paitiswe dzidziso yemhando yepamusoro yekuti vanhu vachinzwisisa dambudziko ratasangana naro recoronavirus. Toisawo zvikwanisiro muzvikoro zvekuti mwana wega wega asvika pachikoro awana mukana wekugeza maoko here, achibuda awana mukana wekugeza maoko here. Zvino zvimwe zvikoro zvazvisina mvura ringave dambudziko, asi kwakuda kuti tiite muonera pamwe. Hatingarambi tichiita blame game tine nyaya yakakurisa yakadai so. Saka zvakuda kuti dzidziso yacho iwanikwe nemunhu wese, vazive kuti nyaya yatakatarisana nayo haisi nyaya yedambi. Tochengetedzawo vana, tochengetedza maticha. Hongu hurumende dzimweni dzenguva inengena kunge ichityira kuti vana vakarasikirwa nenguva yekudzidza izvo zvikoro zvaakuvharwa. Pamwe pari tarisiro yekuti pamwe pachatanga uinda chirwere chinogona kuenda mberi nguva yekurasikirwa nezvikoro ingatozowanda. Asi panguva shoma yasara mavhiki matatu, pakuda kuonera pamwe tibatsirane pamwe chete tiite kuti vana nevarairidzi vasvike pakuzoenda kudzimba dzavo pasati paitika manyamamire nerongo, pasati paitika dambudziko rakakurisa muzvikoro zvedu.
Tinoonawo kuti vamunangagwa vataura kuti vanhu vange vasingaungane kwemazuva anokwana kuita 56 kana mwedzi miviri. Tichiona kuti muzvikoro umu vanhu vanenge vakaungana nguva zhinji. Zvii zvamungataura?
Zvanga zvichazowedzera kunaka zvaazviri zvekuti dai zvikoro zvanga zvavharwa, asi dambudziko iri harisi kuzokurumidza kupera nenguva inochimbidza. Saka hurumende zvairi kutaura ichiti zvikoro zvirambe zvakavhurwa, nekuti vari kuona kuti muzimbabwe hamusati manyanyotekeshera nyaya yeutenda uhu. Nyaya yavepo ndeyekuti zvatine vana vari kumabhoarding vanokwana 800 tovachengetedza sei kuti vasabate chirwere kana kuti chirwere chisapararire. Kwakuda kuti pachiwanikwe dzidziso inobatika inoti vanhu vachichengetedzana, toonekwa kuti hakuna kondakti yakanyanya here ingaipine vachivari kubva kunze. Vana vemaday schools ndo vanonyanyonetsa, nekuti zuva nezuva vanodzokera kudzimba dzavo, uko vachange vachisangana nevanhu vakawanda pavanofamba michovha nezvimwe. Saka kuvhara muzvikoro hakusiko kwakaunganyanyotibatsire, nekuti mukatarisa mabhazi akaita saana zupo vachipinda mudhorobha vanenge vakatakura vanhu vakawanda vachigumana varimo nene. Zvinoitwa nehurumende izvi zviri kubva panyaya yekuti vari kuti hakuna munhu atavari kwaine chigwere. Asi zvatingangoitawo muzvikoro kufanira kuchengetedzana nekushandisa nzira dzese dziri kukurudzirwa dzekuti tichengeteke.
Imiwo sesangano revarairidzi, zvii zvamuri kuitawo kupa varairidzi nevadzidzi chenjedzo pamusoro pechirwere checoronavirus uye kudzivirirawo kupararira kwacho?
Tagadzira gwaro redzidziso ratichatanga kunge tichitenderedza munzvimbo dzakaita sesocial media nekutopa vanhu mahard copy mamembers edu ese achange achiriwana kubva mangwana igwaro riri kutara zvatinokurudzira kuti vanhu vaite kuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi panguva yakadai. Saka richange richitenderedzwa muzvikoro zvose mahard copies nepasocial media vachange vachikwanisa kuverengawo. Zvatikokurudzira gwaro iri takariumba tichiwana zvatakawana kubva kune ana mazvikokota vanhu vaitenderedza zivo padandemutande ndo patakawana zvatakashandisa kuumba gwaro iri. Hati kuti asava tingabatsire zvakanyanya kuchengetedza vanhu muzvikoro kusanganisira vana nevarairidzi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuwedza nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pava Constantino Chiwenga, avo vakaendeswa kuChina zvekare nezuro kunoona vana chiremba. Mazuva maviri apfuura vana chiremba vaChiwenga vakanga vavaudza kuti vazorera vari kumba kwavo. MuDaily News mekare masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kuvhara zvikoro kuti chirwere checoronavirus chisapararira munyika. MuChronicle hurumende inozivisa kuti kuungana kwevanhu vanopfuura zana hakuchabvumidzwi pamusoro pechirwere checovid-19. Hurumende yativo Bulawayo International Trade Fair pamwe chete nenhemberero dzeIndependence Day zvombomiswa. MuHerald mune nyaya inoti vaimbove mukuru weZimbabwe National Road Administration vaFrank Tukutuku vachatorerwa dzimba nhanhatu, motikari zhinji nemamwe makambani avo kana matare edzimosva akabvumirana navana muchuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vachitukutuku nemudzimai wavo vakawana upfumi hwese uhu nenzira youori. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masuya sei pastudio 7 pano, ndinonzi Denis. Nyaya inotaurwa naunangagwa yakanakisa kwazvo yekuti vanodikilea chirwere checoronavirus as a world threat. Zvinoreva kuti vanozviona zvatambudza nyika yose. Asi dai vaidaro nevanhu vanorwazhara muZimbabwe, because vanhu vanorwa nzara vakawandisa ende vanhu vanofa nenzara havazikani nevamunangagwa. Dai vaita an honorable thing by stepping down as president of Zimbabwe, vapo vangwa chance, because kana mutengo chimusimuka masimukira inoita ii zvakutoreva kuti vanhu vezimbabwe vachakwanisa kupona. Nangu vanoshanda vacho zvofana nevanhu vasikashanda. Asi ivo nzara iyi havainzi zvavanenge zvichirwere. Izvi tinotenda zvichirwere zvinozvona. Onai nezviri kuitika munyika zvekuti vanhu vane zhara. Hapana munhu achaida nyimba kunyika yeZimbabwe. Ukafunga zvekutenda kumusha unotofunga kuti kundofa, nyange uchiziva kuti vanhu vari vanosurvivha nenzira dzavanosurvivha nadzo. Asi iwe ukafunga kuenda zvekumusha, unofunga kuti unondosvika ukafa, because hauna pulani yemunyika muya meZimbabwe. Vaakutopona muya kupona neshoko raMwari. Shoko raMwari rinofanira kutenda mberi natenda angu.
Makadini mose mose. Inonzi coronavirus iri kunzi muZimbabwe mukona chino chachinowana. MuZimbabwe coronavirus irimo. Muno muSouth Africa iri kubatwa nekuti vane mishini yekuitesta kuti irimo. Zvino manje kuZimbabwe uku hamadzopera kufa. Madhokuta acho haana mishonga yekuti vanhu hakuna mishini. Vanhu vacho vari kungogwara, vamwe havatona havakwanisi kuatendwa nemadhokuta. Saka anovateedza kuti vaone kuti vane chirwere ndiani. Saka zvinhu zvondotonga kuti Mwari vapindire. Zvinhu zvakangooma, zvakangooma. Kuti coronavirus tikati airi kune dzimwe nzvimbo kana tiri kuSouth Africa kana tiri kune dzimwe nyika ka, irimo muZimbabwe inyakuti vanhu havazivi. Ende pamunozoona kuti vanhu ava coronavirus irimo vanenge vapera vese kufa. Vanhu vopomera korera, hei wati wati, but zvonetsa izvo, zvonetsa, zvonetsa zvo.
Masarasei vashamarara studio 7 kuri sei kwamuri ikoko. Ndangotaura indoita mazuva akatiloka ndiri kunoudza vanhu veSouth Africa. Ndangotaura hangu nenyaya yanamunangagwa iyi. Vanotiwo tambomisa kuti ndege dzisabude munyika nekudai kune chirwere checoronavirus. Kuzino kana iwe chivenga kuenda kuchina kuni kuchina kwa kafa wanu wani coronavirus virus kuni ndi kwa tangra chirwere ichocho zinerwa kuti kudi amuri kutamba nefunga zvani kwanoita ikoko saka ndege yachino romara pai iye achiwenda achiwenga achienda kuchina aenda nani aenda yega here kana wodzoka ndege yachino yachimhara pai handikuenda kunotora chigwere kuti uya futi munyika futi saka kudzira vari kudzira chigwere kupi iwa itounza chigwere munyika saka kuti vane chinangwa chikuru yavanhuka wae vati ndege hadzifani kubhururuka kuenda kune dzimwe nyika ivo tendera kuti nyika ndege dzobhururuka futi zvinoreva kuti kudii vasaende kutamba nepfungwa dzavanhu zvakadaro so chigwere chiya chinouraya onai vanhu vavangani vanhu vakafa kuchina voti munhu aende futi kuchina ikoko arege kurapa muzimbabwe vasatamba nepfungwa dzavanhu zvakadaro so vari kutamba nerufu kana chigwere chikava munyika vanokwanisa kuzochirapa here vanezanenge vatikwanire zveshowamani
makadi henyu vashamarari vestudio 7 tinoda kungokutendai nenews dzamunotipa dzechokwadi indinoitwa achihera ndiri muno muhauteng Joburg baba munangagwa vakundikana zvechokwadi vari kutyora kodzero dzevanhu mukati menyika yezimbabwe iko zvinezvi mapasipoti taane 2 years takaapuraya mapasipoti haasi kutombobuda tashaya kuti toita sei takagara muno muzviri kunze kwemutemo mapasipoti tisina isi takaapuraya 2 years tikukumbira opa auye pamberi paauye ndekumhepo akumbire vanhu kuti tokumbira oruregero nezvandakaita zvaakataura pamusoro pekoronavhairasi chokwadi baba munangagwa angavhure here iyi mochari kuti vanhu kufanira kufa kwevanhu kunzoti vavhurewo kana zvikoro kana zvipatara kuzimbabwe tiri kushupika chokwadi iko zvine zvibhanduru remuriwo takuritenga 20 bond zvinhu zvatiomera
tambonzwa tafadzwa mugwadi uyo wezaru pfefu aiwa ipoemu yange achingotaura iyo hakusi kuti ane mafacts kana kuti ane chii ipoemu yake yaanga akakema kuti apindewo naye mudariro aitewo semunhu waari kutaurawo zvirunzwika chaari kufera kana kuti chaari kutadza ngechekubvuma kuti kodzero dzevanhu dziri kuchorwa paanongoramba ipapo kuti hadzisi kuchorwa ndiwo paari kudonhera ipapo ndiwo paari kudonhedzera masanction kuramba kwaari kuita because isu vanhu tiri mugiraundi handina kuti ini vanhu ndati isu vanhu tiri mugiraundi tisu tiri kuona kuti muri kutimbunyikidza zvatiri kuda muri kutirwadzisa hamusi kutipa marights atiri kuda iye opa muenzaniso yekuti hei makaurayiwa vanhu vashoma hapana chitema chinonzi chishoma zvaunoenzanisa nevari kuamerica kuti vari kupfudzanyirira vakawanda muno muwashoma aiwa chitema kana chiri chidiki kana chiri chihombe chitema chitema saka aiwa ega tirego kupedza nguva yenyu ndozova kuti munoshanda nenguva apa ndangoda ndinongotaura kuti haiwa haipoemu yatafadzwa yanga rungotiitiro hake pakutaura kwaanga ari kuita hakusi kuti tinomuti munhu ataura zvinhu zvine utano kana kuti zinechi aiwa tinongomuti ipoemu yanga wachingotaura
maswera sei kumhuri yezimbabwe ya nyaya yangu iri futi iri panyaya yecoronavirus because chionetsa ndechekuti zvine coronavirus yatekeshera pamasocial media yazara pasi rese because iri kuuraya vapfumi tine more than 10,000 vana vanofa nenzara pasi rese but hamusanambozviona pasocial media zvecoronavirus ndo zvakosheko zvazopa kuti vanhu munyatsokoshesa kunge hamino kuda kwaita chii chakakosha nevana vari kufa nenhamo pasi rese hamusanamboona vachitaurwa pasocial media hamusanamboona vanhu vachita chipitipiti tivabatsire vana ivavo nai sara ndonzi rei dhuvendo
makadi vestudio 7 ana mukoma jonga akandimirira ana blessing zulu ana mukoma tanonoka wande ana mike hove nevamwe wese vestudio 7 ndinofara nengunhau dzamotipa dzechokwadi ini ndinoshamisikana vamunangagwa purezidendi yedu yemuzimbabwe kuti yavo yedu nyika ndo yakosha zvakadiko yavo kuti zvikoro hazvivharwi inotwasira 2 weeks handi muzvikoro here ndio muri kuungana vana here ndio mune vana kapfuura 100 here handiti ndio muri kuita mitambo here zvenguva yemitambo kainoyi vanhu vachidiwa vachigumana chifingana chiita nasei vanozogona kuzvidzivirira here vamunangagwa ngavaite semunhu mukuru ngavabatwe nedzimwe nyika munangagwa ava wangawaiti zutawa mwiti 2 weeks zino kocheko zichichaba 3 kutu wanaraba chenda uchikoro kana chivurecha zobata zo zodiko ngawasi nazwa mnangago ngawaiti kutu wanaraba kwa gari kuko chivurechi ziri waishiku ngawaiti zimu mkura mnangago kwa hawa jinangu Duncan mlambo wetse mkipi
Paradiso ni past studio 7 tutendane na odza mnotipa zidwa zidu wana mkwadu wa chitaura Ngoti suwa na Zimbabwe atisata kudasha kana. Taita akuzvida. I'm sure taingoti wanhu vari pamasanctions. Garge kuvama candidates muZimbabwe. In any position muZimbabwe. Tona kuti kune vamwe vachapiwa here. Izvo kuti panongoya vanhu paradio vari kuprotecta mainteresi avo. We are not going anywhere except in a deeper pit. Saka zvoda kuti vanhu veZimbabwe tidzanise pfungwa. Tizive zvinonakira nyika yedu. Ngotema ni mazangenzi mazuwa isi Tanyeta na juisu Ngotema gadzirisa inyika tirisu
Izo tanga ziri pfungwa dzevamwe vatereri Studio 7 Tisine ine Studio 7 Isu atina kwa takarerekera Tumirai mazuwa enyu pa WhatsApp number Dzinoti 001-202-465-0318 Muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu varikowanikwa vaine chirwere cheCovid-19 kana kuti coronavirus varikuramba vachiwanda muAmerica. Mashoko aburitswa izvozvi nebazi rehurumende rinoona nezvechirwere ichi anoti vanhu vave kuzikanwa kuti vane chirwere ichi muAmerica vasvika pazviuru zvitanhatu negumi uye vafa nechirwere ichi muAmerica vave zana revanhu. Dr. Frank Guni vanoti vanhu vari kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi uye vari kuteerera zvavanovudzwa kuti vaite. Dr. Guni vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vanhu vari kusangana nenyaya dzamanyepo izvo zviri kunetsa munyika zhinji.
Uye zvakare public health information, public health education and health promotion taakuona kuti inenge yakuvandudzika zvishoma nezvishoma. Vanhu vakutanga kupota vachiteerera, asi tinoda kuyambira zvakare kuti vanhu vasateerere zvinotaurwa pasocial media zvekunyepa. Vanhu ngavateerere zvinobva kumaexperts kana kuti zvinobva kubazi reutano remuno muAmerica kana kuWorld Health Organization. Ndiko kunobva information kana ndokunobva ruzivo rwakare ongororwa nana masikokota, kwete zvepaindaneti, kwete zvepa social media zvana WhatsApp neFacebook. Izvozvo zviri kuparadzira nezvimwe neimwe information isiri yechokwadi zvakuta kuti vanhu vakanganisike. Saka somuenzaniso, vanhu kune vamwe vari kufamba vachitaura information yokuti mukadya tsangamidzi, mukadya gariki munoita zviri right, kunyeperwa ikoko. Hapana evidence inoratidza kuti pane direct bearing to the virus itself. Imwe information chaizvo yakanyanya kukosha, tinoziva kuti vanhu vanga vambodziregedzai kumhoresana nemaoko, mhoresanai nemagokora. Izvezvezvo hazvibatsire zvekumhoresana nemagokora. Safe distance is about 6 feet between 2 people. Nekuti chirwere ichi chinotapurirwa kuburikidza netumvura tunenge turi mumweya watinofema, unobuda nemukanwa, unobuda nemumhuno. Saka ukamira padhuze nemunhu kana kuti padyo nemunhu ane utachiona wachifema, ndo zvinoita kuti utapurire utachiona ihwo. Uye zvakare munhu iyeye akafema tumamhoro dzeriwo tukadonhera pasi, iwe ukasvika unobata ipapo pane tumate itwotwo, tungava tisingaoneki nemaziso zvatwo, tunogona kunge tune utachiona. Ukazobatawo kumeso kwako, ukabata chirwere chinobva chapinda mauri kubudikidza nemukanwa, mumhino kana mumaziso, pese pane mamembranes chinogona kupinda. Saka tiri kuona kuti information iyoyo inenge yaakubatsira ichiparara ichipinda muvanhu. Uye tiri kukurudzira zvikuru kwazvo kuti vanhu vateerere kubva kunana mazvikokota, vasateerera zvepaindaneti nezvekusocial media.
Muchidimbu umwe mutereri anoda kuziva kuti
parizvino kana munhu abatwa nechirwere ichi anogona kurapiwa here akapora?
Aiwa kwete, munhu haagone ku kana tichiti kupora tikuti akutasa kuti cure vaccine cure virus hakuna cure parizvino. Asi munhu anogona kubatsirwa, chinoitika ndechekuti kana chirwere ichi chapinda utachiona hwapinda mumunhu unobata pahuro, unobata unozonopinda mumapapu. Zvinozouraya munhu zvinoti kana wazonopinda mumapapu zvinoita kuti mumapapu muzoita mvura. Kana maita mvura uchakwanisa kufema zvakanaka uye pahuro pako hapachakwanisa kushanda zvakanaka kuti ufeme. Izvozvo ndozvinozotsitsirira kusvika munhu wazofa. But izvozvo zvinogona kubatsirwa, munhu anogona kubatsirwa kufema. Ndambotaura ndichiti pane zvikwanisiro. Muchidimbu ndingati chimwe zvinoshandiswa kana munhu aonekwa kuti ane chirwere ichi, especially kana chapinda mumapapu, maventilators, mishina inowanikwa muzvipatara inobatsira kuti munhu afeme kana asingachakwanisi kufema. Iyoyo inobatsira kuti munhu ararame agoregera kufa. Asi izvozvo hazvirevi kuti wava cured from the virus. Virus izvi zvainoita inokonzera kuti izvo zvandataura izvi kuti pahuro nemapapu zvive zvinozoita kuti munhu afe nekutsitsirirwa kwazvinenge zvaitwa. Saka tikaderedza kutsitsirira kwazvinoita mapapu, kwatinoita mapapu nepahuro, tinoita kuti vanhu vakawanda vararame.
Dr. Frank Guni vari parunare muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inotiwo zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.